Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wechina zvita 28/2017. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaive mukuru wemauto retired General Constantino Kuvea Dominic Nyikadzino Chiwenga vanotoreswa mhiko yekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mapato anopikisa anoti haana kunyatsoshamiswa nevanhu vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vave vatevedzeri vavo muhurumende. Chikwata chenyika chemutambo wecricket chiri kudzoka kumba nechipi chimbi mushure mokurohwa kuSouth Africa uko chaifanira kutamba kusvika mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mukuru wemauto vaConstantine Chiwenga pamwe navaKembo Muhadi vatoreswa mhiko nhasi yokushanda sevatevedzeri vemutungamiri wenyika pachirongwa chaitirwa kuState House. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
I, Constantino Kuvea Dominic Nyikadzino Chiwenga, swear that as Vice President of the Republic of Zimbabwe, I will be faithful to Zimbabwe and will obey, uphold and defend the constitution and
avo ndiva Chiwenga vachitora mhiko yekushandira nyika pamberi pemutongi mukuru wematare edzimosva vaLuke Malava. VaChiwenga navaMuhadi vatoreswa mhiko pagungano rapindwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, makurukota ehurumende, mhuri dzavo pamwe neshamwari. Vanhu vakawanda vafara nezvaitika vachiti zvinozadzisa basa rakatangwa pakabviswa pachigaro vaive mutungamiriri wenyika Robert Mugabe Munambudzi. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepolitical science paUniversity of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke vati zvichitevera kugwadzwa kwevaviri ava zvava kureva kuti vaMnangagwa vave kukwanisa kuita basa ravo nemazvo sezvo vave nevatevedzeri. Vati kutoreswa mhiko kwaitwa vaChiwenga navaMuhadi kwazadzisa urongwa hwekumba hurumende itsva sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika.
Vazadzisa zvanga zvichiexpectwa neconstitution edu uye munongosvitsira kuti constitution edu ndiyo vanhu kunobva vanhu ndiyo constitution. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo. Tichitarisawo nevanhu vaapoindwa napresident, vanhu vane nhoroondo yekutungamira yakanaka zvikuru.
Patavabvunza kuti vanoona sei kuti pautungamiri hwepamusoro muhurumende hapana madzimai, Professor Manyeruke vati vaMnangagwa vakasarudza vatevedzeri vavo kubva pasi pemwoyo wavo. Vati havana chichemo nevaviri vagadzwa ava sezvo vari vanhu vanogona basa ravo uye vanoda runyararo.
Semadzimai tiri kufara chaizvo nekuti vatipowo vatungamiri vatinogutsikana navo, ende vatungamiri zveshuwa vekuti vanokwanisa kudemonstrata zvavakaita takazviona, nyika yese ikafara. Madzimai vanofarira runyararo zvamunoona. Madzimai haadi mvonga mupopoto.
Mumiriri wenyanga South muparamende zvakare vari gurukota rezveunyanzvi hwekushandisa mishina yechizvino zvino vasupamanduwa nzira vaudza Studio 7 kuti hurumende yakwana chasara kuchiita basa.
Chinangwa chaapo chaachekuti vanhu vawane mabasa, mafactory avhurwe, minda yese ishande, vana vafare, vaende kuzvikoro, mayunivhesiti ashande zvakanaka. Zvese izvi ndo zvabva pano.
Hanzvanzi yavaMuhadi, amai Lisa Singo vaudza Studio 7 kuti vafara nekugadzwa kwehanzvanzi yavo uye zvaratidza kuti nyika inovimba nemhuri yavo. Vati vanovimba kuti vaMuhadi vachaita basa nemazvo uye pavanotadza vanofanirawo kuregererwa.
Panenge pachikanganisiwavo munhu anovudziwawo mune zvakanaka, kwete kushoropodza munhu. Munhu munomubudza zvakanaka ako kuzogadziriswa zvinenge zvichida kugadziriswa, tinonzwa kufara chaizvo.
Munin'ina wavachiwenga vamasimba Chiwenga vati vanovimba nemukoma wavo uye vanotarisira kuti vachashanda sezvakatarisirwa neveruzhinji.
Hatinovibvisa kuti nyika ichafambira mberi, haizogere mumashure. Zvese zvirongwa zvese zvichada kuitwa munyika zvinofanira kuitwa negwara rakanaka, zvifamba zvakanaka.
Vachiwenga navamuhadhi vagadzwa sevatevedzerwa vamunangagwa muhurumende, zvichitevera kugadzwa kwavo sevatevedzerwa vamunangagwa zvakare muzano PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Mapato anopikisa vanoti havana kunyanyoshamiswa nevanhu vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vave vatevedzeri vavo muhurumende. Mashoko aya anotevera kutoreswa mhiko kwaitwa retired general Constantino Chiwenga navakembo Mohadi yekuva mutevedzeri wavamunangagwa.
Mutauriri webato removement for democratic change inotungamirwa navamogen tsvangirai vaobert kutu vaudza Studio 7 kuti kwavari zvaive pachena kuti mabvisirwo akaitwa hurumende yavamugabe nemauto mauto aida simba rekutonga. Vagutu vati kunyange hazvo kubato ravo zviri pachena kuti hurumende yavamunangagwa ihurumende yemasoja, vati vacharamba vachiongorora zvinoitwa nehurumende iyi mazuva ose. Vagutu vati wazvivashamisi kana vachiwenga vakazotora chigaro choutungamiriri pane ramangwana.
Zvanga zviri pachena kuti zvavakaita vachitora power, chinangwa chavo chachiri kuti vapinde pakudya. Saka zvaungoshamisa apa ndechekuti handizivi zvakaitwa nemasoja kuti zvazviri zvinangwa zvokuda kubatsira vanhu here, kana kuti zvanga richingo basa rokungoti vanodawo kutsvaga iye anonzi muchirungu time to eat. Ticharamba takaongorora isu tichida kuona kuti kuchawira tsvimbo redhobwe ndokupi, nokuti pari zvino zvaangotaridza kuizvo kuti hurumende yava hurumende yakutongwa nemasoja, ingangonzi muchirungu military unda. Ticharamba tichiongorora tichitsiropodza zvose zvavanenge vachiita, asi takagara tazvitaura isu kuti simba chairo riri kumasoja. Vamunangagwa vangorivo civilian face of a military unda.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai, vati vose bato vanotyira kuti vemabhizimusi vanogona kutya kuya kuzoita mabhizimusi munyika, vachiti Zimbabwe inyika inotongwa nemasoja.
Isu hationi sokunonzi vari sirias kana vachizadza masoja muhurumende. Ivava vanhu vava kuzoita kuti nyika itadze kupindika, itadze kuinvestika, vanhu vatadze kuita mabhizimisi muZimbabwe nokudawo kuti inenge yava nyika inoshisa inotongwa nemasoja.
Bato rePeople's Democratic Party rinotiwo zvinosuwisa kuti masimba ekutsvaga vatevedzeri vemutungamiriri wenyika pamwe nemakurukota ehurumende hazvisi mumaoko everuzhinji. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vati havazivi kuti vanhu vakabva kumauta vakaita sana vachiwenga vachachengeta vana veZimbabwe zvakanaka here.
Mapresidendi emuZimbabwe anenge varume vemusengabere, ruzhinji rweZimbabwe haringochuzi. Pane vanhu vanongogara pasi charisa votoita mapresidendi, votoita maminista, pasina kana kuti vanhu vapinda munyaya yacho. Saka murume anouya nemutoro uyu hauzivi kuti achava murume akanaka here, achakuchengeta zvakanaka here, achapedzera mhuri here, mhuri ichakura, kana kuti achangogara achikuzvambaradza achikutambudza semudzimai. Saka takatarisa history yavana Chiwenga navamuhadhi haizi history yakanyanya kucheka. Ihistory inonge ichiita kuti vanhu vange vasatarisira zvakanaka zvikuru. Asi tine vimbo rokuti vachachinja, tine vimbo rokuti vachaona zvido zvevanhu, sezvo vakaona chido chevanhu chokuti Mugabe abve.
Vanotaura vakamirira bato rezapo vaiptule Maposa vashorowo zvikuru mapiwirwo ari kuitwa zvigaro muhurumende yavamunangagwa. VaMaposa vati ivo vari kuona kuti zvigaro zviri kupiwa semubhadharo kuvanhu vakabetsera vamunangagwa kupinda pachigaro.
azito ziva tazizi kuitwa nukuda kukuti wano ziva baza kwa watu wano deserve kwa watu it's on merit ayo watino ziva tibusha mwari urugiti kapa uye paruku pandarwana kubatirana kwa kaitika kutiva mnanga kwa ne mashamara wapinde pa utungamiru wenyika ene izini zino siririsa kana takanya mtarisa mamira kaita nyika ene kuti mapositions arupiwa ne uziva narupiwa ne ushamari kwete ne kuziva baza kwa tineku kona baza kwa tineku kona kushandira nyika asini kuda kwe ushamari zini chati tzora umashure zakanyanya.
Vachiwenga ndo vakatungamira mauto kubvisa vamugabe pachigaro pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy icho chakatanga musi wa 13 Mbudzi vachiti vaida kugadzirisa zvinhu zvakanga zvashata munyika kusanganisira kubvisa nhubu dzakanga dzakakomberedza vamugabe apo vaitonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Rimwe remapato ari mumbatanidzwa weMDC Alliance reMDC inotungamirwa nava Welshman Nguye raka pachiziviso kunengo dzaro chekuti sarudzo dzevanoda kuva vamiriri vebato iri musarudzo dza 2018 dziitwe. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera. Neurombo takupai nyaya isiriyo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakauya kuzororo rekesimisi zvinoti hazvisi kufara nokuvharwa kwenzvimbo yekunyoreswa kuvhota uko kwaitwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC mudunhu reMashonaland and West. Arthur Chikuriwa anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzisingachinje kana kuti stationary centers dzematunhu madiki idzo dzaifungidzirwa kuti dzinenge dzakavhurwa dzanga dzakavharwa zvaita kuti zvizvarwa izvi zvitadze kunyoresa kuvhota. Zvizvarwa izvi zvanga zvichida kutora mukana wekuuya kuzororo rekisimusi kwavakaita kuti vanyorese kuvhota sezvo munhu wese ari kusungirwa kunyoresa kuvhota pasi pechirongwa chitsva chiri kuitwa nemichina yechizvino-zvino yebiometric voter registration kana kuti BVR kuti akwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mumwe wevanhu vatadza kunyoresa nhasi ndiva Obey Jova avo vanoshanda kuZambia. Vajova vati kuvharwa kwekunyoresa neZEC pazororo rekisimusi idanho rinovatadzisa kuvhota gore rinouya. Vajova vati ZEC painovhura munandira vanenge vava kudzokera kubasa.
Katasira kuvhota mudhara bhato zvinongorwadza onzi wasvika vataura kuti muzi wajanuari januari tenge taudzokera kubasa saka pange pakatoipa ame vangoti januari bata vanotaura zuva kuti januari musiwana aiwa ii zvavasingamboita raida kutosiya ndarejesa kana zviri padhuzedhuzevobva aiwa torejesa kuvhota asi kana zvango haatosiya toenda.
Mumwe anga achida kunyoresa kuvhota pamahofisi ezek muchinoi ndivatawanda chirimuta avo vanoshanda kusouth africa vachirimuta vati zeki yanga ichifanirwa kunge ichinyoresa kuvhota paine vashandi vashoma kwete zvekutomira kunyoresa
zeki yaipanovhara taimini ndechihaving mapoints ekuti vanhu vanokwanisa kuta zeki kuti magovernment offices ese understanding yangu inini ndeyekuti they don't close vese they don't close kundosara skeleton staff inenge ichitobatsira vanhu.
Vachiri mutavati kuita kwezek uku inzira yekubira sarudzo sezvo vakawanda vanoshanda kunze kwenyika vachatadza kunyoresa.
Ndopanotangira kanyaya inotitangira ipapapa vanozvataona vanhu ndopazvinotangira
izvi zvinotsigirwa namuzvare Edna Mugijima avo vati chinoshamisa ndechekuti vanoshanda kuzvitupa vakavhura asi vanonyoresa kuvhota vakavhara.
Nao varimo munyika muno muvanhu vakabva kudiaspora asi zeki yakavhara iri kuti yakavhara kusvika musi wa10. Chinoshamisa ndechekuti kuzvitupa kwakavhurwa asi ivo vakavhara, saka hatisi kuziva kuti vari kuda kuti zvigozofambiswa sei kuti vanhu ivavo vagozokwanisa kuregista, nokuti hapana pavanozokwanisa kuzokwira zvendege dzoka chete kuti vazongoregista. Maonero angu inotori part of rigging, because rigging haiitwi musi weelection chete, its a process.
Mukuru wezek mudunhu remashonaland west vaaustin lovu vanoti vakavhara kunyoresa kuvhota kuitira kuti vagadzirise michina yechizvino zvino yavanoshandisa.
Patakangopedza phase 4 yedu yeblitz voter registration, all the kids makits edu ese akatakurwa kuuya kuprovincial office for servicing. Kana tafamba nebhora zvakadaro tinyira kuti makits edu tione kuti ari kushanda zvakanaka here tichigadzirirazve kuenda muchikamu chiri kutevera. Ndofunga maakuziva kuti tiri kufanira kunoita mop-up exercise. Saka izvi zviri kutaura kwatiri kuita madistricts centers edu akaunzawo makits awo kuti aserviswe. Saka muholiday mumatatu muchristmas hapana registration yanga ichiitika, but now iye zvino paari kuserviswa.
Vanhuvo vanoti dunhu ravo richavhura svondo rinouya, nzvimbo dzekunyoresa dzisingachinje dzematunhu madiki, asi nzvimbo dzakawanda dzekunyoresa dzichavhurwa musi wa10 ndira kusvika musi wa8 kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini apa Chigoriwa.
Tombotarisa zvinoitika kune dzimwe nyika. Mauto emuCameroon aburitsa munhapwa zvizvarwa zvenyika iyi gumi nezvinomwe zvange zvakaiswa munhapwa nezvikwata zviviri zviri kurwisa nyika iyi. Munhu mumwe chete afa uye vanhu vana vakakuvara mukurwisana kwaitika pakati pemauto ehurumende yemuCameroon nechikwata changa chakapamba vanhu ava. Hurumende yomuCameroon inoti mazana nemazana ezvizvarwa zvenyika iyi achiri muhunhapwa. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitwa nevatereri veStudio 7 panguva ino yezororo rekisimisi negore idzva.
Makadii zvenyu mhuri yose kwamuri mose mativi yose enyika. Ini ndinonzi Noni Chigarira, ndinogara kuHarare, Zimbabwe. Gore rino iri paChristmas panapa pafestive season tanga tichishanyira mhuri, tichionana nemhuri, tichingova pamwe chete. Ndinovimba kuti panguva yakadai so inguva yekusangana semhuri muchitaura muchironga zvegore rinotevera kana kuronga zvamunoda kuzoita pamberi apo. Saka inini ndinofara chaizvo because ndakaona mukana wekuita izvozvo gore rino iri ndichienda hama dzangu dzakawanda. Tinoda kukwazisawo hama dzangu dzose handikataura nemazita makawandisa asi kanya vanin'ina vangu nozina noti handoriana vangu. Vamwe vacho manieces nemanephew but mazita anova Ayanda, Nicole, Natalie, Miles, Neymar naColin naChido zvekare. Ndichingoti Mwari vavachengetedze, Mwari vavarwire, vavaitire zvakanaka mugore rapfi kupindira 2018. Kuri ndinoziva kuti number 8 inorepresent a new beginning. Saka ndichingovanamatira kuti Mwari vazarure zvinhu zvitsva mukati meupenyu hwavo, mukati memhuri dzavo, mukati memabasa avo nezvose zvavanobata nemaoko. Kune vose vanondiziva ndinongoti Mwari ngave nemi, ngakuchengetedzei nekukurwirai. Ndichikukwadzisai mose hama dzangu neshamwari muzita raJesu.
Ndinonzi Elvis Piri, ndiri muCape Town. Weekend Christmas yonakisa zvokuti takafara. Hamene gore idzva reMwari avarirongera zvipi pana apo muCape Town. Handigara mudhara wangu, tingotaura nyaya ndovamhurosa kuba vangu, amai vangu vari kuBhanget chikoti Christmas yavo yenga domorisa anniversary muzirod vafamba zvakanaka vachichengetedze don't drink and drive. Ndomboreta futi vanoti vasisi vangu vari kuHarare kuchitungidza chingovamhurisa nemufaro kuti Christmas yavo yenga iri sei. Nasekuru vangu nenamai vangu vari muCape Town ndingovamhoresa. Nana mama vangu vese vekuZimbabwe nanatete vangu vari kuBhangeni kukadoma ndichibatirana vasaone zvakanaka neChristmas.
Ini ndinoitwa privilege imbairavhu ndinogara kuchitungiza zengeza wani. Ndoda kukwazisawo mai vangu nababa vangu vanonzi Mai Mumba naCaroline munin'ina wangu naVeronica naModesta naPrince. Ndoda kungokukwazisai ndichi mutambe Christmas yakanaka neNew Year, ichi Happy New Year. Christmas takaitamba zvakanaka fani nemurume wangu ari kuSouth Africa. Baba munini wangu vari kwarusape ndichi hafara ndagumira hangu pano ndatendi.
Ndatenda ini ndoitwa Tendai Mhosva, ndiri kugara ndiri kuvulawayo kana ndiri kuZimbabwe. Asi kunoku izvozvi ndiri kuSouth Africa nemudzimai ndichitandita ngozo ndina Dorine second born sikana tiri kugara iri kuti munomujoveri. Mudaro pari zvino hatina ini zvatiri kuita takangozorora nemudzimai tichitopeka dhuzi zvisida kutotama pati kumboenda pamo. Ndinoda kuidza kukwadzisawo hama dzangu dzinoti chekutanga mai vangu vari kuisa kumhondoro mhuri yekwamazvere nehanzvadzi dzose dziri ikoko vana Francisca nana Ratidzai vese nana Anesai. Ndinodaro kukwadzisana picha ninangu wandinai ari kuseri nakiri muno muSouth Africa. Ndichidaro zvekukwadzisa Timoti ari kumusha zvakare naJoachim. Ndichidaro kukwadzisawo zvakare vakwasha vangu ndine Elisha Karembera pamwe chete na Chawanda Mzingi naiye Dokasi mwana wangu musikana akatorwa naiye Chawanda pamwe chete naiye Diana akatorwa naiye Elisha. Ndichikwadzisawo vese vandinonamata navo cheche kwamugodhi vari muno muSouth Africa nevari kuZimbabwe. Ndichikwadzisawo vose vandiri kushanda navo ndina mufana wandinaya supervisor wangu anonziye mukomana uyu Shelton Mambonga nemudzimai wake. Ndingati muno muSouth Africa ndinotenda zvizvizvi nokuti Studio 7 izvozvi kuseri kunonakira vazvichionesa zvinhu chimiro chiriko kugadzwa kuditwa mavice president. Ndinotenda zvizvizvi nokuda kwekuti ivava vanhu ndivakamira nesu nokuti hatisvikiko asi tinokuona tiri kunoku tichiziva zvose zvirikuita tiri kunoku. Aiwa ndinotenda zvizvizvi Studio 7 ndinoitidzira gore rinouya zvinotadzira kudai Mwari anga atibatsira tinosimbudza kuti tidzokere kumusha tinosimudzirana naye munangagwa zvinhu zvevanhu zvakanaka. Ndatenda hangu ndonamata posteri kwamugodzi nezita raJesu.
Chikwata chenyika chemutambo wecricket chiri kudzoka kumba nechimbi chimbi mushure mokurohwa kuSouth Africa uko chaifanira kutamba kusvika mangwana. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwata chenyika chemutambo wecricket chasimudza mubvunzo kuti chinofanira kuramba chichitenderwa kutamba mitambo yematest nedzimwe nyika here kana kuti kwete. Mushure mekudamburwa neSouth Africa nezuro manheru mazuva maviri chete emutambo wangafanira kutora mazuva mana muSt George's Park muPort Elizabeth. Chikwata ichi chave kudzoka kumba nechimbi chimbi mushure mekurohwa neinnings nema runs zana nema kumaviri zvichireva izvo kuti mazuva anga achifanira kuenderera mberi mutambo uyu haasisina basa. Mutambo uyu wanga uchifanira kupera mangwana asi Zimbabwe yakatatarika zvinotyisa ndokukwanisa kukanda maruns makumi matanhatu nemasere chete mumutambo wavo wekutanga ndokutevera nema runs zana nema kumaviri nezuro manheru ayo aive mashoma shoma kuti South Africa itevere. Chiri kukatyamadza ndechekuti mutambi wemachevrons akakanda maruns akawanda ndiKyle Jarvis uyo akakwanisa kunwisa maruns makumi maviri nematatu chete chete. Muongorori wemutambo wecricket vaDean du Plessis avo vari kuSouth Africa nechikwata ichi vanoti havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika kuchikwata ichi vachiti ivo kwave kutoda kuitwa ongororo yakasimba yekugadzirisa machevrons. Kunyange murairidzi wemachevrons Heath Strick ari kubvuma kuti Zimbabwe haichafanira kuramba ichitamba matests nezvikwata zvepamusoro-soro zvakaita seSouth Africa asi kuti vatambe nezvikwata zvakaita seBangladesh neIreland umo anofunga kuti ndimo mugungano ravanokodzera. Asi mumwe muongorori wemutambo wecricket vafara ikambamura vanoti kutamba nana Bangladesh haisiriyo mhinduro asi kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa chikwata chayo.
Vari kungodyiwa, vari kungorohwa kunge ngoma seri neseri. Tambi varipo vazvitadza ngavaedzowo vamwe.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vachingirai miti vanotenderanawo navakambamura.
Pane basa rekuti vaite chero chero. It's either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana yabviswa vamwe vakuwedzerwa vanoti gunei takawanda chezvo muno munyika 13 million.
Zvikwata zvakawanda zvepamusoro pamutambo wematest zvave kuramba kutamba neZimbabwe vachiti ivo hapana chavari kuwana mukutamba nemachevron. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vaive mukuru wemauto retired general Constantino Chiwenga vanotoreswa mhiko yekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mapato anopikisa anoti haana kunyatsoshamiswa nevanhu vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vave vatevedzeri vavo muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi chinoimba kuti muchange muinesu zvekare na7 Manheru. Anokuenekai nemufaro ndini wenyu tanono kawande ndiri mu Washington DC.